Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kurume 13, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana patient yapindawo mutheater inenge ichida tsono dzinoshandiswa nemishonga inoshandiswa, tinoona mizhinji inenge isipo.
Vana chiremba vakuru vanoratidzira pachipatara cheparirenyatwa muHarare nhasi vachigunununa nekushayikwa kwezvikwanisiro muzvipatara zvehurumende.
Atichaziva kuti totangira papi, upenyu wacho hatotomira kusvika kwokupedzesa. Takabva kutsvirwa 43 months kumashure uko. Iye zvine zvitatsvirwa futi patava tichasumuka. Hapana kana chakabuda zvinhu zvese zvakaparara zvemathousands akawandisa chaizvo.
Vanoita mabasa emaoko kuGlenview Complex vosara vasina pekutangira mushure mekunge misika yavo yatsva. Mutungamiri webato rinopikisa reIdeal Party Zimbabwe vatinashe Jonasi, avo vakasungwa nemusi wemuvhuro nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vamiswa pamberi pedare nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vakuru vepachipatara cheparirenyatwa varatidzira pachipatara ichinhasi vachigunununa nekushayikwa kwemishina yekushandisa mukuita basa ravo, mishonga, mari dzemihoro pamwe nekushayawo zvipfeko zvinokodzera pavanenge vachirapa varwere. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vana chiremba vakuru vepachipatara cheparirenyatwa vanga vachidarika makume mashanu varatidzira pachipatara ichi vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu. Vange vachiratidzira vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zviine mashoko enyunyuto. Vange vachitiwo kushayikwa kwemichina yavanoshandisa pakuvhiya varwere kuti vavarape kana kuti operation, pamwe nekusakara kwemichina mishoma iripo kwave kuvatadzisa kuita basa. Mumwe wemadhokotera anga achiratidzira aya, Dr. David Chimuka, vati kushomeka kwemari dzemihoro dzavanotambiriswa nehurumende pamwe nekushayikwa kwemichina nezvimwe zvikwanisiro zvavanoda mukuita basa ravo kwave kukonzera kuti basa ravo ribviranetsa kuita.
Tinechida mishonga yakawanda nemishina inoita kuti tiite basa redu zvakanaka. Kwazvino hatina ba mishonga yacho, asi mishonga tinoziva kuti iri available. Tinogona kuitenga nema RTGS dollar iriko, inogona kutengeka nema RTGS Zimbabwe dollar. Yes, foreign currency haiko, asi kwatipa iwo wakatipa mari maZimbabwe RTGS dollar, iwo koma nao ningwati tengisira mishonga iyoyo. Wanogona kuzvitsvagira wega ma US dollars, asi vanotitengesera kuno nema RTGS dollars iwayo.
Mumwe dhokotera, Dr. Shingai Churunga, vati kuvhiya varwere kwave kuvanetsa kuita pachipatara ichi sezvo vachiti pachipatara apa panogara pasina mvura iyo yavanoti vanoshandisa zvakanyanya pose pavanoita maoperesheni. Amai Churunga vatiwo mimwe mishonga yakaita semetronidazole iyo yavanorapisa varwere haisi kuwanikwa pachipatara ichi, izvo zvave kupa kuti vaswere vakangotarisa varwere.
Tifanirwa kuve sterile kubvisa utachiona hwese pamaoko. Saka pane mazuva patinosvika mvura chaiyo unovhura tap, hapana kana mvura. Saka as basic as mvura, saka kana mvura isipo you can imagine. Ama mushonga inonzi maantibiotics, vanhu vanouya vane utachiona muroko. They need basic antibiotics dzinenge inonzi metronidazole, ndo iri very basic. Yaane time isipo pano, saka hapana zviri fancy zvatiri kuda. Tungodawo zvinhu zviri basic, mvura, magloves, mushonga. Chete chete, masirinji chawo ekupa mushonga yacho. ndizvo zvinhu zvatiri kuchemerawo panapa.
Izvi zvagumburawo mumwe dhokotera wepachipatara ichi, Dr. Simukai Pesima Chawira, avo vati vatove nemasvondo akati kuti vasingaite maoperation kuvarwere, vachiti pane muchina umwe chete uri kushanda pachipatara ichi pari zvino. Kunyange hazvo pane dzimba dzekuitira maoperation aya kana kuti matheatre gumi nemaviri.
Kana patient yapindawo mutheatre inenge ichida tsono dzinoshandiswa nemishonga inoshandiswa, tinoona mizhinji inenge isipo. And unozoti dzimwe nguva uri pakati peoperation waakuda chimwe chinhu chokushandisa, unoona usina chinhu ichocho.
Mukuedza kugadzirisa dambudziko iri, gurukota rezveutano vaobhadhaya mwoyo vazouya kuzonzwa nhuna dzavana chiremba ava, vakavavimbisa kuti vachaedza kugadzirisa matambudziko avari kusangana nawo mukuita basa ravo. Kunyange hazvo vati homwe hurumende yakaboka, vamoyo vatiwo hurumende iri kushaya mari yekunze yekutenga zvimwe zviri kudiwa navana chiremba sezvo zvitengwa kunze kwenyika. Vakavimbisa kuti vachamhanya kuna gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangunjwa kuti vanosvitsa chichemo chekuti bazi rezveutano rikosheswe pakupa kwavanoita mari yekunze kune mamwe mapazi ehurumende. Vakurudzirawo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzvipatara kuti vagare vachiuya nezvichemo nekukasika kuhofisi kwavo kuti hurumende igotora matanho ekugadzisa zvinhu nekukasika. Mumwe murwere angari pachipatara apa nhasi vane vanjiru goi vakurudzira hurumende kuti ikurumidze kugadzisa nhuna dzavana chiremba ava, vachiti kurama mabasa kwavana chiremba kunonyanyorwadza varwere vavati vave kufa nenyota makumba ari mumvura sezvo achizoshaya anovarapa kana vauya kuchipatara.
Hazvitifadzi nekuti vana chiremba ndovanotiraramisa. Ngavataurirane navo, vataurirane navo, vawirirane zvavanotaudzana. Kusirwa kusiya isu tichifa, hazviiti mukoma.
Kunyange hazvo ana chiremba vakuru vari kuramwa mabasa, ana chiremba vadiki ndivo vanga vachibatsira varwere vanga vari pachipatara ichi. Kunyange hazvo vamwe vavo vatataura navo vasina kuda kutaura pamhepo, vati vari kuzoshaya zvekuita nevamwe varwere vavasingakwanise kubatsira sezvo vanenge vaine urwere hunotoda ana chiremba vakuru vane hunyanzvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vatumira gurukota rinoda nezvemukati menyika vaZiyambi Ziyambi kuti vanozadzikise zviri mubumbiro remitemo kuti kana vachinge vatumira mauto mumugwagwa kunodzivirira kuratidzira kana kuita zvimwe zvinhu sezvavakaita munandira, vanofanira kubva vaenda kunosuma dare reparamende chiripo ripocho. Vamunangagwa vange vave nemavhiki matanhatu vasina kuita izvi, izvo zvakapa kuti gweta vari nhengo yemDC vaInnocent Gonese vanomirira Mutare Central vakumbire dare kuti vamunangagwa vauye kuzotsanangura kudare kuti sei vakatuma mauto kunomisa kuratidzira. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaGonese.
Hachisi chikumbiro, asi toti kuteedzera mutemo, nokuti muchisungo chesection 214 kana masoja achinge adeployiwa munyika, mutungamiri wenyika anozosungirwa nemutemo kana achiteedzera mutemo chinova chisungo chiri mubumbiro iroro kuti azouya kuzoudza vadare zvikonzero zvakaita kuti adeploye masoja iwayo ende achitsanangudza zvakazara. Saka hazvina kuitwa. Saka patakavhura paramende musi wa29 January ndakasimudza nyaya yacho paina deputy speaker kuti ngatiedzere mutemo wenyika sezvinodiwa nevadare kuti vaite kuti hurumende nemapazi ese anosungirwa kuteedzera mutemo wenyika. Deputy speaker vakati vachaongorora nyaya yacho vozoutaurira vehurumende kuti vaite izvozvo. Saka takazoona svinzonapira kuti zvese izvi hazvina kuitika. Tibva tazoveza point of order kuti sei vamunangagwa vasingateedzeri mutemo wenyika, sei vasingateedzeri zvisungo zvavanosungwa nazvo nemutemo sezvo zviri mubumbiro nezviri musection 214. Handi kuti unenge uchiita zvaunoda, asi kutoti mutemo wakatarwa, mutemo wakanyorwa.
Saka kuri kuti vamunangagwa vana kuya kudare kuzotsanangura, sedare reparamende pane mamwe matanho amunokwanisa kutora here?
Zatinyangoita kungotsoropodza kuti vanhu vese vazive kuti tine munhu anozi kuti mutungamiri wenyika asingatedzi mitemo yenyika. Hatina masimba akawanda pamusana pemanhamba edu, asi ditanga tiri kunzi tinokwanisa kuwana manhamba akakwana. Zvinhu zvese atokwanisa kutedzwa impeachment nekuti kana munhu usingateedzeri mutemo wenyika, usingateedzeri bumbiro renyika, itori mhosva inoita kuti ugone kubviswa pachigaro. Dambudziko ratingangozoita nderekuti vamwe vake vemusangano wake havazotsigiri danho rakadaro. Ndozvega zvinotitadzisa. Ande pasina zvinovanoedza zvipati kana kuti zvemusangano wavo. Tadai takatoita izvokuti asingaitedzera zviri pabumbiro, asingadi kutongwa nemutemo wenyika, munhu asingakodziri kuva mutungamiri wenyika.
Nengo yeMDC inomirira Mutare Central mudare reparamende vaInnocent Gonese vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vaZiambi kuti tinzwe divi rehurumende.
Mutungamiri wenyika vandituma kuti ndiende kudare reparamende kunopa statement inoenderana nezviri mubumbiro redu guru remutemo rekuti kana mauto akanga aendeswa munyika kunobatsira mapurisa kuchengetedza runyararo, mukuru wenyika ndiye anobvumirwa kuendesa mauto kuti anobatsira. Anosungirwa kuzivisa dare reparamende nekukasira. Saka ndozvandaita nhasi ndikanozivisa dare ndikavatsanangurira kuti bumbiro redu mune izwi rinoti promptly, asi pamutemo wedu watanga tinawo weposa hauna kunge wakatsanangura kuti promptly mazuva mangani. Saka patiri kugadzira mutemo mutsva weposa tichange tichigadzira izvozvo kuti zvibve zvadutsa kuti promptly zvinoreva mazuva mangani. Asi kuri zvino zvanga zvisina kunge zvakadomwa, asi pazuva ranhasi taenda nestatement nekuti mubumbiro redu munoti muchirungu president must cause parliament to be informed. Hamuti president ngavaende mbune. Saka president vandituma ndikaenda ndikanotaura statement yachona nekutsanangura kuti zvii zvakaitika zvakazoita kuti vange vachibvumidza kuti mauto vange vanochienda kunobatsira mapurisa kuchengetedza runyararo.
Zvikonzero zvei zvamanga muchiudza dare apa?
Mugwaro remutungamiri wenyika rinotsanangura iro kuti mukuru wemapurisa mushure mekunge agutsikana kuti vanhu vaizviti vari kuratidzira vari kupaza zvitoro, mumwe mupurisa aurawa, vanhu vaakurambidzwa kufamba, migwagwa yavharwa, nekuona kuti maitikiro anga akuita zvinhu mapurisa aka haakwanisi kunge achiita kuti muve nerunyararo, akabva akumbira Minister of Home Affairs kuti vakumbire Minister of Defence, vakumbire President kuti mauto anga achiuya kuti azobatsira kuchengetedza runyararo.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiambi Ziambi vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri webato rinopikisa reIdeal Party Zimbabwe vaTinashe Jonasi vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pasi pemutemo weCriminal Law Codification Reform Act. Mapurisa anoti vaJonasi vakati vaMnangagwa vakamboraya vanhu vanodarika zviuru zvitatu, nekudaro hapana munhu anofanira kupa uchapupu achivatsigira padzimwe mhosva dzavanenge vachipomerwa. VaJonasi vanonziwo vainge vachironga kusunga vaMnangagwa nevateedzeri vavo General Constantino Chiwenga navaKembo Mohadi apo vakazosungwa paJameson Hotel nemusi wemuvhuro muHarare. Asi vaJonasi vari kuramba mhosva idzi vachitivo pavainzi vakataura mashoko aya yainge iri nguva yesarudzo, uye vaMnangagwa vainge vangori mutungamiri webato reZANU-PF chete, kwete mutungamiri wenyika. Vanotiwo chikamu chavari kutongwa nacho hachisi pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka Wande weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vane magweta ari kuvamirira mudare.
VaJonasi vamira pamberi pedare kuHarare Magistrates Court pamberi pamagistrate Mbezai Mugwagwa pawanga vachi zvipesinzuka nyaya yavo vari kupomerwa mhosva yekunzi vakatuka muchirungu inciting or undermining hukuru authority yavo munangaga mudare gweta ravo nendokozotachona Dube kumagweta ekodzero yezimbabwe lawyers for human rights wanyunyuta kuti vajonas vakagariswa mapolices over detention kana uyezve vanyunyutawo kuti vana muchuchusi maprosecutor vatuma tsamba inobva kuna prosecutor general yekuti wanga vachiprosecuta vajonas
Majestriti vati chii nechichemo ichi
Majestriti Mugwagwa vapa mutongo masikati anoaya amanhere masikati anoaya chete chichemo chapiwa namuzvare nendokozo tachona Dube hachina kusimba saka nokudaro vati vajonas vazopinde mudare mangwana zvakare pandofunga pachanzvikwa nyaya dzavo dzekuchena-chena kuti vapihwe deo pane zvinhu ndozvakamirira kuona kuti gweta ravo richabudirira here pakuchema-chema kuti vanga vachipihwa nechimarriage bail saka tobva tichanzwa kuti dare mangwana richati kudii asi panhasi tichikuziva kuti vacharaviswa kuremand prison
pari zvino vajonasi vari kupi
vajonasi pari zvino vaiswa kuremand prison ndokwavaiswa nekuti vakangopinda mudare chete vakanzi remanded in custody muchirungu zvinoreva kuti tikachinja mishana medu vakuendeswa kujeri ndokwavachabvako vachiya kudare mangwana
mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vachitaura vari parunare muharare natanonoka wande westudio 7 vanoita mabasa emaoko paGlenview Home Industry vanoti vasara vari pamene uye vasina pekubata nekuda kwemoto wakapisa zvigadzirwa zvavo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Pashanyirwa nzvimbo ine Studio 7, vazhinji vane zvinhu zvakatsvangwa vachiratidza kushishikana zvikuru. Mumwe anotengesa zvinhu atanda kuzivikanwa nezita rekuti amai Phyllis vati vasiyiwa vasina chekubata sezvo vanga vachirarama nekuveza nekutengesa vari panzvimbo iyi.
Hatichaziva kuti totangira papi, upenyu hwacho hwatotomira kusvika kwokupedzisa. Takabva kutsvirwa 43 months kumashure uko. Iye zvinezvi tatsvirwa futi patava totasumuka. Hapana kana chakabuda zvinhu zvese zvakaparara zvemathousands akawandisa chaizvo. Saka zvakutotinetsa kutoita sei vana kuchikoro, nzara, mungoona mamiriro akaita kunze kuti zvese zvakutiremera. Hatichaziva kuti todii. Taomerwa. Sagadhi anga ari paringoti akangoona moto wakutanga kubvira. Mushedhi asi uzoti wakabva kupi. Ndichitaura zvemushedhi mangu manda ndichishandira ka. Zvinhu zvarasika mumwe kwari zvotosvika kana kuma 20,000 or more than.
Vachaus Merekiwa vanoti varasikirwa nemari inodarika zviuru makumi maviri nemapfumbamwe uye vanoti akakasike kutanga vachirasikirwa nezvinhu pasina rubatsiro rwavanowana.
Shedhi yedu ndeapo pakatangira moto. Sanga taakumba gadhini yanga aripo asi tanyatsoziva chikonzero chakaita kuti moto wepo. Asi staff yanga irimo estimated zvekuma 28,000. Staff yatanga tinayo mushopu. Shopu yedu yanga iri hombe saka tatiri almost 6 lah. Staff yese yanga irimo roughly zvekuma 28,000. Hazvese hapana chakwanisa kubuda.
Mumwe murume asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti kutsva kuri kuita panzvimbo iyi kwava kuvatumawo kuti vanobvunzira kumaprofita pamwe nekudzin'anga. Murume uyu ati moto isinganzwisisiki kuti yatanga sei yawanda panzvimbo iyi.
Vanhu vatiri kushanda navo panapa takabva kwakasiyana-siyana. Umwe ngo unoshandisa mudzimu, umwe unoshandisa chiprofita, umwe unoshandisa kungodzvuku, umwe unoshandisa kun'anga. Saka hatisi kuwirana pazvinhu zviri kuitika izvi. Tinotombotiwo titombotiwo timboitawo mapira ekuti tipapobikirwawo doro. Timbotsererawo hari izvozvo. N'anga dziripo, maprofita aripo, anoita sevhisi akasiyana-siyana panzvimbo yacho iri kuitikira izvi. Tizoziva kuti chii chiri kuitore nzvimbo. Tiri murima hationi.
Zvinonzi chimwe chipandiko chenzvimbo iyi chakabvira zvakare mumwedzi wambudzi gore rapera zvinhu zvakawanda zvikaparara. Zvabva Studio 7 panzvimbo iyi zvanga zvisati zvazivikanwa kuti chii chakakonzera moto, asiwo kuchipandi chidiki chenzvimbo iyi chisina kutsva, vanotengeserapo vanoti vakabirwa zvakanyanya muzhowe zvayakaitika nezuro, vanhu vachiedza kumhanya-mhanya kuti vabudise midziyo yavo. Meya weguta reharare vaHerbert Gomba nemamwe makanzura vashanyira nzvimbo inhasi vachida kunzwisisa kuti chii chiri kukonzera moto iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaGideon Gapare vanoti nhaurirano pakati peZimbabwe neSouth Africa dzichiri kuenderera mberi panyaya yemari yekukweretesa Zimbabwe mushure mekunge nyika mbiri idzi dzapeta musangano wekudyidzana nezuro muHarare. Zimbabwe iri kutsvaga mari inodarika bhiriyoni imwe chete, asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti South Africa haina urongwa hwekukweretesa Zimbabwe mari yakawanda zvakadai. Zimbabwe inoti hayo yakafara nekuti South Africa yakavimbisa kuibatsira nekudzidzisa mapurisa mashandiro pamwe chete nekuipa zvinhu zvekushandisa mubasa ravo. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 navaGapare.
Home Affairs yakawirirana neveSouth Africa kuti vange vachibatsirwa munyaya dzekudzidzisa mapurisa nezvekuita nehubasa ravo.
Panyaya yemapurisa, chii chinotarisirwa kuti chichaitwa neSouth Africa?
Vakataurira kuti vatangu vachivapa zvinhu zvakafanana nezvinhu zvekusevenzesa basa ravo, kubvira pazvinhu zvakafanana nenhumbi dzekupfeka nezvimwewo zvakarerekera kubasa rechipurisa. Vane umwe unyanzvi hwatinoti international based skills or international based practices. Zvinopota zvichiwanikwawo kuti kune imwe nyika kune zvimwe zvamunowana zvinenge zvisiri muno.
South Africa yakakwanisawo here kuti ibatsire Zimbabwe nemari?
Nyanzvi dzakarerekera kunyaya idzodzo dzemari vacharamba vachiita hurukuro dzavo kuti vagone kuona kuti ndepapi pacho pavanogona kuyamurana. Saka hurukuro idzodzo dzinonzi dziri kufamba zvakanaka zvikuru. Chitungamirirwa ministries efinance nemabhengi avo akarerekerawo zvefinance mareserve bank mareserve nebhank enyika mbiri idzodzo. Saka pane zvirongwa zvavari kutarisira. South Africa yakati inodisisisa chaizvo nepainogonesesa napo kuti inge ichiyamura hama yayo yeZimbabwe. Saka chinhu chinotarisirwa South Africa inoziva patakamira inyaya yekuti mafinance, international lines of credit nezvimwe zvinokwanisa kuti nyika yedu ikonomi ipunduke zviri kushaika. Saka South Africa yakati kuburikidza nekudaidzira kuti zvikanganiso zviripo zvehupfumi hwenyika atingati maeconomic sanctions abviswe, vakati zvevanenge vachizosevenzawo vachidaidzira kumisangano yese yavanenge vachiinda kuti Zimbabwe dai yakwanisa kuwanirwa zvinoikwanira nyaya dzeikonomi kuti inge ichipundisa ikonomi yaiwo magariro evanhu vemuno ange achibudikira.
Ava vangu vari mutauriri webasi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaGideon Gapare vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Makateerera kuStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vashora zvikuru gavhina weCalifornia vaGavin Newsom nedanho ravo rekuda kubvisa chirango chekutongera vanhu rufu mudunhu iri. VaNewsom vati kutongera vanhu rufu hakuna kunaka sezvo dzimwe nguva vanhu vachimbourayiwa vasina mhosva, asi vaTrump vanoti mhondi hadzifaniri kuregererwa. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara nekushanda muSouth Africa zvakawanda zvinoti zvavogara zvakabatira ura mumaoko zvichitevera mashoko anonzi ari kutaurwa nezvematongerwo enyika nemamwe mapato munyika iyi pamusoro pevabva kure, ayo anonzi anogona kuzoita kuti vedzimwe nyika vazorwiswa nezvizvarwa zvenyika iyi. Izvi zvinotevera mashoko anonzi akataurwa svondo rino nemutungamiri wedunhu reGauteng vari nhengo yebato riri kutonga muSouth Africa reANC vaDavid Makura, ekuti vabva kure ndivo vari kunyanya kupara mhosva munyika iyi. muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro vesangano rinomirira zvaro zveZimbabwe muSouth Africa reGlobal Zimbabwe vaSolomon Chikore.
Aya mashoko, mashoko anotitishungurudzei zvikuru isusu semasangano anomiririra zvizvarwa zvekunze kwenyika muno muSouth Africa, nekuti chinoitika ndechekuti kunyangwe ari kuzvitaura asingatauri akatarisana nerusarura rwatinoti zvauri xenophobic speech, asi kuti kunoenda mashoko haudzive kuti anozvitambira anozvitambira sei. Ndo zvinhu zvatinoona zvinoita fuel maxenophobic attacks. It's unfortunate kuti zvakataurwa saizvozvo, asi tikada kudzokazve tikati ngatiindei panyaya yekuti kuparwa kwedzimhosva. Nyaya iyi yakambotaurwa mu2008, yataurwa mu2008. Tikakwidza nyaya yacho nekuti right, ngatimbofambai mumajere tinoona kuti percentage yemaforeners kana kuti vabvakure iri mumajere vakawanda zvakadii. Zvatakanowana ikoko zvaishamisa zvikuru, nekuti percentage yachoni yanga iri pasi pasi kudarika vemuno macho vemuno muSouth Africa, ndo vakawanda vakazadza majere. Saka kana vamakura vachiti vabvakure ndo vari kuparadzimhosva, zvinofanira kunge zvichinozadzikiswa nomumajere kuti vabvakure ndo vakadi, ndo vakazara mumajere. Asi zvakadero hatikurudziriwo kupara mhosva. Kuenda kuchipatara ikodzero yemunhu kuti munhu akarwara aende kuchipatara. Ivo vangadai vakangoita zvavakataura ivo kuti takuzotaurirana nehurumende kuti hurumende dzine vanhu vari kurapa kuno, aiwa potaiwo muchitibatsirawo pakutenga mishonga, kwete kuti vataurire vanhu. Nekuti vakataurira vanhu, vanhu vanopedzisira vaakurwa mudzinzira, vanopedzisira vaakuita xenophobic attack, mangwana vofuma vaakuchema. Asi kuda tingangoti is a campaign gimmick, inguva yesarudzo yaakusvika vanenge vaakuda kuvhoterwa.
Mune matanha muchatorawo here sesangano rinomirirawo zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa?
Takatotanga kudhara kunyora matanha kuhofisi yavo vaDavid Makura, yekuti nyaya yamataura iyi kunyange mataura musina kunangana mune zvakaipa, asi matorerwo ainogona kuitwa inogona kutorwa mune zvakaipa nevanoteerera. Havana kunyatsoita mazwi avo mune zvakanaka. Zuro ndizuro taiti vaHerman Mashaba, meya veJohannesburg, vari xenophobic pavaitaura kuti maforeners ndo vari kuita zvakati, ndo vari kuita utsvina, ndo vari kuita umbavha, ndo vari kuti hijacka mabuilding. Ivo vamakura neofisi yavo neveANC vakatoti zvavari kuita hazvina kunaka, zvakaipa, asi nhasi ndo vaakudzokorodza chi mashoko iwayo. Saka takuona kuti maitira vakaita nyaya yavo haana kumira zvakanaka. Saka takatonyora tsamba kuofisi kwavo tichinyunyuta.
Tinoonawo kuti nyaya hombe iri kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinge zvichiwanda muSouth Africa, mamiriro ezvinhu mune zvematongerwo enyika nezveupfumi kumusha. Munoona sei musangano wakapera kuitwa nezuro muZimbabwe pakati peSouth Africa neZimbabwe weBai National Commission?
Takabvira kudhara tichiti havadi kubudirana pachena kuudzana kuti iwe zvauri kuita zvazvina kumira mushe. Saka chinobuda ipapa hatichioni, because mareports auya ipapo takanzwa kuti vekumusha vanga vachikumbira kuti dei matibetserawo nemari yekuti upfumi hwedu hudi hunge huchisumukirawo, asi veSouth Africa vati hatigoni kukupai mari iyoyo.
Tinonzwawo kuti South Africa yakazivisa kuti ichawanisa Zimbabwe mari inoita 55 million rand ichange ichinangana nekubatsira kudzidzisa mapurisa zvichitevera ripoti yakaburitswa nevamohlande yainge yaipomera mapurisa mhosva. Munoona sei danho iri?
Chingange chiri chinhu chakanaka, because hapana chinhu chakaipa sekuti isusu tinotarisira kana kuti veruzhinji rweZimbabwe vanotarisira mapurisa nemauto kuti ndivo vangange vanofanira kunge vachitichengetedza. Saka tinozviona zviri zvinhu zvakanaka chaizvo.
Avo vanga vari sachigaro vesangano rinomirira zvaro zveZimbabwe muSouth Africa reGlobal Zimbabwe vaSolomon Chikore vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheDiaspora Forum nhasi tiri kutarisa iyo nyaya iri kunetsa kuSouth Africa yemashoko anonzi anogona kukonzera kuvengwa kwevanobva kure. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Iko zvino ndokusiyai mina nitungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.